Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanombozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa asi vanonzi vachazoshevedzwa nemapurisa kana vachizodikanwa. Gavana webhanga guru renyika Reserve Bank Dr. John Mangudya vanoudza paramende kuti hurumende iri kubhadhara chikwereti chemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kuAfrexim Bank ichishandisa mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe musangano wekudyidzana kwehurumende yezimbabwe nesouth africa webinational commission unoenderera mberi makurukota enyika mbiri idzi achisangana nhasi muHarare uko vatungamiri venyika idzi vachitarisirwa kusangana mangwana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa vanotarisirwa kusvika munyika nhasi kuzoita musangano mangwana nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamusoro pekudyidzana kwenyika mbiri idzi kana kuti musangano weZimbabwe South Africa Binational Commission. Uyu musangano ndewechitatu wenyika mbiri idzi kubva patanga kuitwa misangano iyi muna 2015. Mumakore maviri apfuura Zimbabwe neSouth Africa dzanyorerana zvibvumirano zvinosvika 45 naizvozvo musangano uyu uchange uchitarisawo mafambiro akaita zvibvumirano izvi nekuona kuti zvingasimbiswa sei. Makurukota enyika mbiri idzi asangana nhasi uye achasangana zvakare mangwana nevatungamiri venyika mbiri idzi. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano wanhasi tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare.
Musangano uri kuitwa pakati peZimbabwe neSouth Africa watanga nhasi kuseni saka maministers anga achimita kubva kuseni kusvika masikati ano.
Chii chinotarisirwa kuitika?
Kuru venyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa kusvika muno masikati ano. Musangano wavo wevakuru venyika zvakabatanidzana navapuresidendi vedu Comrade Mnangagwa uchatanga mangwana kuseni.
Zvimwe zvinotarisirwa kukurukurwa zvakaita sezvipi?
Vari kuda kuongorora kuti vava pachinhano chipi pakufambisa zvibvumirano zvakavakanga vaita makore maviri akapfuura. Saka nguva iyi makore maviri vanenge vachifanirwa kuenda pasi vachinoona kuti zvavawirirana izvozvo zvavakabvumirana izvo zvinoitwa. Kune zvibvumirano zvakawandisa zvingadarike kuita 45 zvanga zviripo zvinokavha maareas akawanda maareas eeconomy, maareas ehealth, maareas einfrastructure, maareas eenergy.
Pambokurukurwawo here nyaya yokufamba kwavanhu pakati penyika mbiri idzi?
Zvirongwa zvokuti kushanyirana kunge kusinganesi pamaboda panga pane urongwa hwavaruda kugadzira nyaya inonzi wasoboda post kutira kuti vanhu vanofamba vachiita kuzonokubuda munyika dzedu vamwe vachindawo kumberi mberi kweZimbabwe kusoroko kuna na Zambia, DRC, Malawi zvakangodaro vange vachikwanisa kubatwa zvakanaka kupfuura kuti va mapepa avo agadziriswe nenguva shoma shoma ndozve zvimwe zvingazvitariswa zvino zvakawanda zvikuru
kusvika pari zvino chii chabvumiramwa pakati penyika mbiri idzi
handingagoni kuti ndidome iye zvino kuti chii chawiriranwa because mapato maviri kana kuti nyika mbiri idzi dzaakuongorora mugwaro rabuda muongwaro wemamusangano wavaitika
vanga vari mutauriro webazi rezvekutyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vagideon gapare vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti bhanga renyika riri kubhadhara chikwerete charakatora kuAfrican Export and Import Bank chemari inoita $641 million richishandisa mari ichawanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe mukati memakore mashanu anotevera. Mutoro wedu weNaugoding Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamanguja vaudza makomite paramende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, epublic accounts nemari nebudget kuti nyika inowana mari inosvika mamiriyoni 10 nemashanu emadhora kana kudarika kubva mukutengwa kwegoridhe mwedzi wega wega uye mamiriyoni mashanu emadhora ndiyo chete inoshandiswa kubhadhara chikwereti ichi pamwedzi wega wega. Asi sachigaro wekomiti yepublic accounts vatendai biti vaudza vamanguja kuti zviri kuitwa neRBZ zviri kunze kwemutemo uye paramende ndiye inofanira kuvapa mvumo yekuita izvi.
Don't you have to come to the owners of the money, who are parliament, the controllers of the consolidated revenue fund, and say, then we tuda kutora mari yenyu iyo in future. So the legalism and parliamentary approval.
Asi vamanguja vati vanobvumidzwa nemutemo weReserve Bank Act kukwereta nekuita zvese zvinoita kuti nyika ikwanise kufambira mberi. Vamanguja vati nyika ine dambudziko guru rekushaikwa kwemari yekunze, ndosaka vari kukwereta kunze kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakaita semafuta emotikari, magetsi nezvimwe. Vamanguja vati vanoshamisika chose kuti nengo dzeparamende dzinganetsike nekuti sei vari kukwereta kunze, asi idzo dzichiziva kuti Zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi uye zvino netsa kuti wane mari yekunze zvinoita dzimwe nyika.
The first one is Zidera. Zidera says no one should give Zimbabwe development finance, IMF, World Bank and ADB. That's Zidera. The other one is shock the financing. Two, there's OFAC, which says that the transactions from Zimbabwe should be scrutinized for compliance risk. And three, AGOA, that don't give the market access.
Nengo dzeparamende dzaradza kusafara nekuti veruzhinji havasi kuwana mari yekunze kubva zvakatanga kutengeswa mari iyi mumabhanga masvondo matatu apfuura. Vamanguja vati vane umbo hunoratidza kuti pari kutengeswa mamiriyoni 12 emadhora pasvondo rega rega. Vachione kuti mari iyi shoma, handi munhu wese anokwanisa kutenga mari iyi mubhanga, asi vaye vanoita zvinhu zvinonzi zvakakosha. Zvichakadai, vamanguja vazivisawo kuti varimi efozha vachapiwa chimwe chikamu chemari yavo nemari yekunze pachishandiswa mitengo yeinterbank rate, iyo inoti dhora rimwe rekuamerica rinobudisa madhora maviri nechidimbu emaRTGS dollars. Izvi hazvina kufadza nengo dzeparamende idzo dzati dzinoona sekuti uku kubira varimi, sezvo pamukoto dhora rekuamerica richibudisa madhora mana eRTGS. Mumwe asina kufara nenyaya iyi mumiri weguru weSouth National Assembly vaPatrick Dutiro weZANUPF vati varimi vari kuchema-chema nenyaya iyi.
Vari kutaura ivo kuti muna October imomeyamuya when things go haywire isusu tinenge tisisina kana sendi mubank. Zvakadii kuti tichengete mari iyo ikwegore, mari yatenge tinayo mwaka inostabiliza kuitira kuti supply of foreign currency inenge iri even from January to December. Pane kuti tichitengesa fodya, our foreign currency exchange rate is at its lowest. Tapedza isusu kunzi mari yenyu muakaunti hamusisina, takuda kufanira kunge tichitenga zvibati zvokushandisa kumaminda, the exchange rate was 5-6 upwards.
Vamanguja vati vanoona sekuti panovhurwa misika yefodya svondo rinouya, zvinenge zvashanduka uye vachataura nevarimi kuti vagadzirise nyaya iyi.
Tazvinzwa tichataura nemasomers nhasi masikati on that issue. Ivimi represented them in a meeting them.
Zvichakadai vamangozha vaziisa kuti kunyange hazvo kushaya simba kwemari yemuZimbabwe kuchidarika zvikamu makumi mashanu nechidimbu kubva muzana pari zvino vanovimba kuti zvinhu zvichange zvave nani mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muEthiopia uye chichishanda nevamwe vakarasikirwa neupenyu munjodzi yendege Ethiopian Airways nezuro, muzvare Sandra Nyaira, vanoti njodzi iyi yatora nyanzvi zhinji dzichanetsa kutsiva. Muzvare Nyaira vanoti pavasvika kubasa nhasi vashandi vese vanga vari mukuchema nekurangarira vafi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica pamwe nepasi rose mukuchema vanhu vakashaya mutsaona yendege ava. Vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vakafa mutsaona iyi yekudonha kwendege Ethiopian Airways yerudzi rweBoeing 737 iyo yainge ichienda kuKenya kuNairobi. Pari zvino panonzi hapana chizvarwa cheZimbabwe chatichazivikanwa kana chaive chiri mune vakashaya ava. Mavhlas Musanganya uye weStudio 7 abata muzvare Nyaira kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndinotenda Mavhlas nenguva yamandipa kuti ndikwanise kutaurawo pamusoro pezviri kuitika kunewo kuEthiopia kuburikidza nendege yakadonha yeEthiopian Airlines nezuro. Vanhu vese nhasi kubvira nezuro zvanga zvakavabata zvakanyanya zvekuti nhasi kumabasa hakuna kushandwa kwakanyanya. Tatanga kusvika kubasa kukaitwa iya inonzi lowering yeflegi kudzikisa flegi mureza, kuchema vamwe vedu vakafa. Iko zvino takuzwa kuti tane 25 vanoshandira United Nations vakashaya, nevaviri vanga vari kuedha kunopinda misangano yeAfrican Union asi vasingashandira African Union vakashayawo. Zviri kurwadza nhasi munhu wese angangori munguva yekuchema kuchema shamwari dzedu dzakashaya, dzimwe dzatinoziva dzepedyo pedyo, dzimwewo dzatisingazivi asi vanga vari kumaUnited Nations agencies akasiyana siyana. Vatanga tinonya kuziva kune vanoshandira WFP kune shamwari dzedu dzakati wandei dzakashayika mutsaona iyoyo yendege.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichibatwa mudambudziko iri here zvamunoziva?
Mukuchema imomo nekumwe kufara kwatinako kwakanyanya kwatakapiwa naMwari, kutanga tisingafungiri nekuti nemumwe wedu watinoshanda naye anomufarirai munatsirei chataurwa anoshandawo kuWFP aifanira kunge akapfira ndege iyoyo nezuro, asi akadya nevamwe vake nemutwe chishanu Manheru vaanoshanda navo vachibva vamutaura kuti afanaifari uri kuda kuenderei kumusangano mangwanani ngwanani akadaro esandi wati kumbomira ozokwira ndege yekumasikati haana kuita nazo abva achinja ndege yake yaanga achakwira, zvokuti dai anga akakwira mundege imomo tingadai takarasirwa nechizvarwa chekuZimbabwe. Uyezve isati ichisvika ndege ichibva kusouth Africa yaiva nechimwe chechizvarwa cheZimbabwe vanonzi vamawana vanoshandaomune vakasvika nendege iyoyo yakazopfuurira ichienda kuKenya. Saka tina kufarawo kuti hapana chizvarwa cheZimbabwe chakavanenga chichipinda mukati mendege nekuti tinofarira kuti vamwe dzimwe nyika vashayi, asi zvino zvakangotipo kutenda kuti Mwari variko. Kana vachinungu vamwewe nebasa ravanenge vainaro zvavada kuti iite vanodini vanokusevha semasegera vakaita farirai. Tikuzwa kurwadzikana chaizvo pamusoro pevanhu vakarasikirwa neupenyu uye tikuchemawo nemhuri dzavo tikuvarangarira neminamato yedu.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira muEthiopia, muzvare Sandra Nyaira vachitaura naMavhlas Musanganya uye weStudio 7 vari muAddis Ababa muEthiopia. Mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vambozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa, asi vanonzi mapurisa ati achazovashevedza kana achizovada. Mutoro wedu enhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vaMafume vati mushure mekunzwa runyerekupe rwekuti vari kutsvagwa nemapurisa vanga vaenda kunozvipira voga, asi mapurisa haana mhosva yaavapomera uye vanoti mapurisa atachavadana kana paine zvipomerwa kwavari.
Saka ivo vati aiwa pari zvino hapana nyaya, kana pazoita nyaya vanogona kuzotifonera, ndanga ndine magweta angu vapulu navabhatasara Jondera Batasara.
Vama fume vanoti vashupira kumapurisa mushure mekunge vamwe vanhu vakaenda kubasa kwemudzimai wavo vakanorova vashandi veko.
Ndikataura kuti ndakaona manyora mumagwaro mukaunza vamwe vanhu vakauya kuzorova vashandi vemudzimai wangu kubasa kwaano spata ari. Makauya ikoko mumaloya akauya kuno akaudzwa kunzi pane vari kunditsvaka. Saka ndandauya kuzonzwa kuti nyaya yacho yandiri kutsvakwa inyaya iri kufefeterwa ndiyei uye imhaka yei.
Munyori mubato iri vaDouglas Monzora vanoti mapurisa ari kuda kungotsvichidzira nhengo dzebato ravo chete.
Ndiwo zvagara zvichiita ZANU PF iri kuda kusunga vatungamiri wedu senzira yekutyisidzira bato reMDC kuti risataure zvakaipa zviri kuitika munyika muno. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo nekutambudzika, asi vari kusunga vanhu kuitira kuti MDC isasimudza musoro.
Nhengo dzebato reMDC kusanganisira vatungamiriri pamwe nenhengo dzeparamende vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mukuratidzira kwakaitika munandira gore rino kwakakokerwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions. Asi hurumende iri kupomera bato rinopikisa iri pamwe nemasangano akazvimiririra mhosva yekuda kupidugura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuitawo kuti vatungamiriri vemasangano akazvimiririra vasungwe uye kutyisidzirwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAlgeria vaAbdelaziz Bouteflika vakasvika muAlgeria nezuro vachidzoka kumusha murwendo runonzi nehurumende. Vangarwirwa kungonotariswa nezveutano hwavo kuGeneva kuSwitzerland svondo rapera. Muzinda weWhite House nhasi waparura urongwa hwemari inodarika $4 trillion ichashandiswa nehurumende yeAmerica muna 2020. Chikumbiro chinosanganisira imwe mari inoita $8.6 billion iri kudiwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vavake mudhuri kumuganhu weAmerica neMexico senzira yekuvharira vanopinda munyika yavo zvisina mvumo. Madzimai ari kukurudzirwa kuti ayamuse vana vavo zvizere kwegore nemwedzi mitanhatu kuti vasaita munyawiri kana kuti allergies. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kana mwana akasayamwa zvakazara anokwanisawo kuzoita chirwere chekuzarirwa kana kuti asthma, icho chinokwanisawo kuuraya munhu kana akasawana rubatsiro nekukurumidza. Mutoro wedu enhau Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti munyawiri neasthma zvinonyanya kubata vanhu panguva inochinja mwakabva muzhizha kuenda muchando kana kuti bva muchando kuenda muchirimo. Dr. Chiripanyanga vanoti zvezvirwere izvi zviri kuwandisa zvikuru zvokuti vanokwanisa kuona vanhu vanosvika kumakumi maviri vanenge vaine chimwe chezvirwere izvi pamwedzi wega wega. Chiremba ava vanotsanangura kuti sei zvakanaka kuyamwisa vana kwenguva yakareba.
Chimwe chinokonzeresa asthma tinoona kuti vana vacheche vanorega kuyamwisa zvizere isinoenkareja kuti mwana ngayamwe for at least 18 months to 2 years. Kana mwana akasayamwa zvakakwana, marisk ekuita maallergy conditions, vana asthma, vana hay fever naivo maskin rash anokonzera neallergy anowedzera.
Dr. Chiripanyanga vanoti munyawiri unovava paganda remunhu pachiita tumapundu tunopararira muhuro neseri kwemabvine pamaoko.
Good example yema allergic skin condition muchirungu tinoiti eczema. Nokuita rash kazhinji kana iri eczema, rash inoita mune atinoti maflexor surfaces muma elbows panogonya ndopanoafektika nema rashes wayo.
Vanoendera mberi vachiti kazhinji kudikitira uko kunokonzerwa nekupisa kweziva zvikuru pamwaka uno kunokonzerawo kuti munhu aite munyawiri. Chiremba ava vanopa muenzaniso yezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kudzivirira kuvaviwa nemunyawiri.
Dzivirira yekusangana nezvinokonzeresa. Kana chikonzeresa pamwe nemahuswa, musaende pane mahuswa. Kana ichikonzeresa nechando, munopfeka zvinodziya nguva yechando kuti musadi musaita maallergic rash.
Vanotsanangura kuti vanhu vanoita munyawiri vanokwanisawo zvakare kuzorwara nechirwere chokuzarirwa chinonzi asthma.
Kazhinji vanorwara nechirwere ichocho unoona kuti mumuri mavo baba vacho vaiva nechirwere ichocho, amai vacho vaiva nechirwere, kanti imwe sibling, hanzvadzi, mukoma, munin'ina ane chirwere cheasthma. Kana paita dzihama dzine chirwere cheasthma zvinoreva kuti mumuri imomo mune chirwere cheasthma chiri kufamba.
Dr. Chiripanyanga avo vanoshanda pazvinoi medical mall vanoti chirwere cheasthma chinouraya nokuti chinozvimbisa nzira dzinofambisa mweya kuenda kumapapu nekumoyo, munhu obva atadza kufema.
Asthma inouraya. Chaitika ndechekuti pakaita allergic reaction yaritauraya, nzira dzinofambisa mweya matrachea dzinoblock.
Studio 7 yakakwanisa kutaura naamai Idai Charakupa vanogara kuWestgate muHarare, avo vanoti kuyamwisa vana kwemwedzi iyo iri kutaurwa naDr. Chiripanyanga chinhu chisingabudiriri zvikuru kune vaemadzimai vanofamba nemakombi kuenda kumabasa.
Ndifunga kuti zvinhu zviri zvinokwanisika kuti zvini tikwanise kubreastfeeda vana for that long tichienda kubasa, nekuti maternity leave tongopiwa 3 months and after that unenge watodzokera pabasa full time. Kuti time yekuzobreastfeeda achona is probably just after week or sometimes never, because patongodzokera kubasa mwana atovachi pabhodhoro. Saka zvinhu zvichi zvinonetsa, vana vacho tongokwara nemaasthma.
Tsvagurudzo yakaitwawo nesangano reWorld Health Organization yakaburutsa gwaro mugore ra2014 iro rakataura kuti chirwere cheasthma ndicho chimwe chezvirwere makumi maviri zvinokonzera kufa kwevanhu muZimbabwe. Sangano iri rinoti vanhu vose vanoita munyawiri kana vaiva nevabereki kana hama dzine chirwere cheasthma vanokwanisa kuzorwarawo nezvirwere izvi. Asi sekuru Prince Mutandi Sibanda, avo vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe Traditional Healers Association ZINATA, vanoti munyawiri neasthma zvirwere zvinokwanisa kurapika zvichipera zvachose pachishandiswa mishonga yechivanhu. Sekuru Sibanda havana kuda kudoma mishonga yavanoshandisa pakurapa zvirwere izvi, vachiti kuita izvi kunofumura mishonga yavo yakazoshaya basa. Asi vatsinhira mashoko aDr. Chiripanyanga ekuti chirwere cheasthma chinogona kuuraya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerem Dzamiri.
Munhau dzemitambo, murairidzi wechikwata chenhabvu cheDynamos Lloyd Chigove anoti asati apedza kuvaka chikwata chake chemwaka uno, kunyange hazvo Dimbare yakarova maGreen Machine eCapes United 2-0 mumutambo wecharity challenge cup wakatambwa muHarare neZuro. Ngatinzwei kuna Mike Okariati.
Dynamos yakarova Capes United 2-0 mumutambo wecharity challenge cup uyu ndokutambidzwa mukombe nemari inoita iyo zuru makumi maviri zvemadhora. Asi murairidzi wayo Lloyd Chigove haana kugutsikana. Chigove anochikwata cheDimbare chakaonekwa nezuro hachisati chapedza kuvakwa, achipedzera iye kuti veruzhinji vataona Dynamos yakasimba uye yakasiyana zvikuru neyavakaona mwaka wapera.
Titarisa ndinoti tawana pekutangira pakanaka tichienda mberi. Asi basa haro richiripo rinofarira kuita. Pane zvakawanda zvichida kugadzirwa.
Chigove anoti panotanga mitambo yeleague Dimbare inenge yagadzirira zvakasimba kunyanya vatambi vatsva.
Sevanhu vachiri pakati pegadziriro yekuti mwaka webhora utange. Zvinongori zvakanaka kuti tinge tavapa vave nemoyo wekuziva kuti vanokwanisa kukunda. Saka zvinovapa futi tarisiro yekuti vachakunda. Saka ndinovimba vanokwanisa kuti patinotanga vanenge vane simba ravaragidza nasi.
Zvibodzwa zvanezuro zvakabva kuna Edward Sadomba naNgandu Mangala zvakaona Dynamos ichikunda mumutambo uyu uyo wakaunganidza chaunga chinotyisa munhandare yeNational Sports Stadium. Sadomba uyo akatamba kuLibya nekuSudan ari kufara zvikuru nematambiro akaita nezuro achitiye nabvu pasi rese hainei nemakore.
Wakazvibata mwiri wako unotamba like izvinezvi ndane 35 years asi ndichiri kutamba ndichiri fit saka makore haana basa pakutamba.
Makundano ekasu laga Premier Soccer League ari kutanga musi wa30 kurume apo Dynamos iri kusangana nemushowani Stars. Tisati tasvika ipapo veruzhinji vachange vaona chikwata chenyika chemawarriors chichisangana neCongo Brazzaville mumutambo we-2019 Africa Cup of Nations muNational Sports Stadium zvekare musi wa24 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai kambo Yesu Kristo kanoe katsva kubva kuchikwata cheMarimba aJehovha. Kambo Yesu Kristo kataridza mukunyaradzana nevakashaya mutsaona endege Ethiopian Airways kachibva kuchikwata cheMarimba aJehovha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanombozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa. Gavana webanga guru renyeka Dr. Joni Mangujga vanoudza paramende kuti hurumende iri kubhadhara chikwereti chemamiriyoni mazana matana emadhora kuAfrexim Bank ichishandisa mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Musangano wekudyidzana kwehurumende yeZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission unoenderera mberi pachitarisirwa kusangana kwevatungamiri mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.